vadzvavenzwa kunzwira kwangu inini pandakatanga kunzwira nguva yehonde my commander dzvavenzwa is just a soft spoken person yauya anoda zvinhu zvorunyararo dzvavengwa munhu anganga asingadi nyaya dzezvioden dzvavengwa munhu uya angakamirira vanhu I still remember chaiko kuti munomu ari kucabinet ikoko kupanyaya yezinwa akambouza cabinet yezinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami jemu iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo that showed kuti munhu angakamirira vanhu tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodiclewa nani vese vanodiclera magamba vadiki kuna dzvavenzwa he was the only person angasara ari commander of the country nangagwa akatrena nadzvavenzwa pasi nangagwa under the command of dzvavenzwa
vamanyadza tipeiwo pfungwa dzenyu pana vadhabhengwa makaamboshanda navo here munguva dzehondo idzi
stereki ndisiniya vedu aya stereki ndoda kudai vadhabhengwa kufa kwavo it's an end of an era the end of an epoch ndikureva kuti ni he was both a nationalist kubvira vachiruma youth kuna NDP he was also a revolutionary vakakireta zipra ndikureva kuti inini quality yavo inoti kubvira panception kusvika unflinchingly kuramba vari consistent panyaya dzekuti ngatichinje zvinhu muzimbabwe vachisevenzisa armed struggle tingakanganwa zvemanegotiation zvese izvo vakanga vari abrilliant strategist kusvika paka 1980 kwozoita havo mamachinations mamwe ava history yakazovaita betray vamwe vavaishanda navo voita ten against vabiyedu vekuzanula kwataivawo vaakutena vachiti tadhisikabva zvombo kugwai chaikodhisikabva zvombo sei ivo vakanga vari mwanga achizvidza tichitoziva patakamboita joint military council yendii kumbeya uku tii navo tikaita zipa tii navo vokozonzi tadhisikabva zvombo sei sekuno zvakasinga zive kuti vakange vaine army yavaitungamira yezipura anyway thats something else asi ndiri kutaura kuti inini yes he was an unflinching revolutionary fighter aikwanisa kubatanidza vanhu izvozvi izvi pakupedzisira pavakanga vachitaura apa vakaita revelation yekuti vakanga vatobvumirana nakomrade tongogara kuti takuenda kunofoma army imwe chete vari kulancaster vakazvitaura izvo vaitaura kumajournalist kuti taifanira kuti tinofoma one army kureva kuti vakanga vari avisionary yekuti kumusha uku hakungaendwe kune maarmy maviri ozoti ekurutizha kuti aite maarmy matatu izvo vakanga vasingazvide vakanga vari prepared asi ndovazoitwa betray namaevent zvaakazoita zvazvo we are so sorry to have lost luminary we have lost munhu ajoina the galaxy of immortals kana tikange takutaura history yestruggle for democracy neliberation vanga vari consistent
todzoka kwamuri vamukandla vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yeguku rahundi muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakore aya
kutaura nezvake zvinotopa kurwadza unobva washava paunotangira nopaunomusiyira nokuti he was just munhu anga nefocus munhu angachida kuti dai nyika atongwa kubva pakutanga chaiko nezve yakatsika panyaya yedevolution zvakare munhu uye angakatarisira kuti deeno nyika anga akagara zvakanaka vese vakamboinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika aizofa zvake akatambanuka kana nemawar veterans vasina dambudziko nomumwe munhu vaka enjiniya nanomiakze chidongo nyaya yemawar veterans kuti vawane mari dzavo kuti vazikane munyika saka naizvozvo tinoziva kuti dzvavenzwa akaindiswa kutorongo uchinzi akachengeta zvombo zvombo izvozvo zvisina kuwanikwa mumba make but just because he was a zipra commander zipura komanda handi iye Dabengwa akaendesa zvombo izvozvo kwazvakanowanikwa ikoko. Saka iye nevamwe vake vakangoka vatwa chete because they were a threat kuzanu nokuna nhongo ikoko kuti nyika haifanirwi kuti itongwe nenzira iyoyo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezipura kupandukira hurumende kwete kuti akachengetesa zvombo. But he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsiva nokuti high court yakamuti iwe decide kuti haana mhosva. Abuda ipapo haana kutsiva, akada kutorera ipapo paakabudira achivaka nyika achiendera mberi.
Todzoka kwamuri vamanyadza tichipeta chirongwa chedu ichi. Tiri kuonawo kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vaakunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko hereri kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsosadzikiswa?
Apo ndipo panotonyanya kurwadza chaiko. Apo ndipo panonyanyisa kurwadza nokuti onaika patakarwa isu hatina kurwira povhati yatanaye kana ivo vaDabengwa patakambosangana navo pane umwe musangano. Vaitaura kuti vari kurwadziwa chaizvo 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 chaizvo. Nyaya iripo ndeyekuti ii revolution tisingadi kumbowanza mashoko yakahijekwa nevanhu vakanga vaine maindress asiri ekusunungura nyika asi ekuda kungoti ngatitsirei ngatitorei nzvimbo dzanga dzine varungu tichiita isu. Ivo vaakutopepa mazviri west dhani varungu ndo zvakonzeresa kudaro. Mukaona kuti munomu madhokuta tine mangani shuwa tinoziva kuti madhokuta akatemwa akawanda voenda kune dzimwe nyika. Isusu vanhu tichida kurapa vanhu voenda kuIndia toita mahosipitari makuru chaizvo zvakaita vana parirenyatwavayavaya asi haana chirimo haana mabhandeji haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atiinawo muno muzimbabwe kubvira pasunshine jaipo chaipo upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India asi munyika mavo vakarwira kuti nyika isununguke. Kusununguka ukanga kuchireva kuti tinofanira kuita zviri better than varungu asi ezvine zvatoo wese. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira vari munhu wafa vaine bundu pamwoyo.